Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechishanu, zvita 28, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
In short, vari kuti they need my junior jurors kuti vadzokere kubasa, and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona kuti kana mwana atadza, mwana anotadza asi baba vanokwanisa kudzora chi tsvimbo. Saka patruku yasezima tichiti SHB ngaidzore chi tsvimbo mwana adzoke kubasa.
Vanachiremba vakuru vokurudzira hurumende kuti igadzirise zvichemo zvavanachiremba vari kurangwa mabasa. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti richapinda mukuratidzira zvine mutsindo kana hurumende ikasagadzirisa zviri kunetsa veruzhinji mukurarama kwavo. Vabereki vakawanda vochema-chema nemari dzekunze dzavari kunzi vabvise panovhurwa zvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors nhasi vapa hurumende mazuva maviri ekuti igadzirise gakava rainaro navanachiremba vadiki vachiti vacharamwawo mabasa sezvo vachiti basa rave kuvakurira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare, munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association vaSacrifice Chirisa vati vatambira tsamba kubva kuna vanachiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors yekuti vave kuzokandawo mapadza pasi kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavanachiremba vadiki avo vari kurangwa mabasa. VaChirisa avo vanove zvakare chiremba mukuru vati basa rawandira vanachiremba vakuru sezvo vanachiremba vadiki vave nemwedzi vachiramwa mabasa. VaChirisa vati kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo vanenge vachitoda vanachiremba vadiki vashanda vari parutivi pavo.
Maconsultants vatumira gwaro ravo rekuti mamiriro ezvinhu kuma government hospitals, especially my central government hospitals, haana kumira mushe, and vari kuti havakwanisi kunyatsosenza kudischarge their duties sezvaunofanira kuita kana ma junior doctors asiko. So in short, vari kuti they need my junior jurors kuti vadzokere kubasa, and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona kuti kana mwana atadza, mwana anotadza asi baba vanokwanisa kudzora chi tsvimbo. Saka patruku yasezima tichiti SHB ngaidzore chi tsvimbo mwana adzoke kubasa. Mwana aripo, like these are junior doctors, they are young guys, but vari kuda basa, and we are here to ensure kuti vanodzokera kubasa zvakanaka without any fear or victimization.
VaChirisa vati chiri kunyanyorwadza kutambudzika kuri kuita varwere muzvipatara zvehurumende sezvo vanachiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa, uye vanachiremba mazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu vakambomiswawo basa zvitevera danho rekuendesa vanachiremba ava kumatare rakatorwa nebhodhi rezveutano reHealth Services Board.
Vanachiremba vari kuti masenzero ekubasa acho hakusi kusenzeka. Ndakaona munhu anoda kuitwa operation ndotadza kumuita operation ndasenzei. Ndakaona munhu ari kuda mapirits ndorega kumupa mapirits ndasenzei. So not only are we fighting for kusenzera madoctor chete, but totosenzera mapatient, because hatiri kuda kuti zviitike izvi zvinobatsira. And what we are saying is kuti tinoda kuti tigadzirise zvinhu so that hatirambe tichingoita mastrike nemastrike. And as Zima, we are committed to paite dialogue between the primary employer ne ma junior doctors kuti vanhu vadzokere kubasa. Like mazvamanzwa achitaura, they are prepared kudzokera kubasa, vatoripo Zimbabwe ndonyika yavo and vatori ready yeah, nyaya yakangonzi yasovwa mangwana vanenge vatokubasa and chedisu sezima is to initiate and to make sure that dialogue yaitika and kuti vanhu vakunzodzokora basa as soon as possible.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vamutavisi Anele Bebe vati havasi kufara nemashoko akataurwa nezuro nevakafano bata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti vana chiremba vadiki vachiri vana vechikoro.
Mashoko etu anongodzokera panzombo 1 yokutanga inyaya yekuti vanhu vakapinda pa strike industrial action as ma students ndavana chiremba vakatopedza kutodzidza chaiko kuuniversity vakapiwa madegrees avo andndiyo vana chiremba vari kutarisa zviro varwere vese kuzvipatara. That's why muchiona kuti kubva kwavo kusiya kwavo kwemabasa kwaiita maeffects asina kunaka zvakanaka muhealthcare system and zvimwe zvinhu havazi majunior doctors havazi vanhu voga vaenda kuindustrial action hazi majunior doctors chete kune anonzi mamid level doctors mahmo nemajmo pakuindustrial action kune maregistrars vakapinda muindustrial action.
Vachiwenga avo vakadomwa nedare remakurukota ehurumende kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navana chiremba vari kuramwa mabasa ava vakambodzinga vana mukoti mabasa mushure mekuramwa mabasa. Zvavakaita izvi zvakashorwa nevakawanda avo vaiti vachiwenga vaishandisa chisoja pazvinhu zvinoda nhaurirano. Vana chiremba vadiki vanoti vari kuda kuti hurumende ivape michina yekushandisa muzvipatara, mishonga pamwe nembatya dzekuzvidzivirira kana vari pabasa, pamwe nekuwedzerwa mari dzemihoro idzo dzavanoti dzakafanana nemutero wembwa. Asi hurumende inotiwo homwe yayo yakaboka zvokuti haikwanise kuvawedzera mari. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo sezvo vabva vapinda mumusangano navana chiremba panguva yatanga toenda pamhepo. Zvichakadai sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe neMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe vashora hurumende nekutora nguva yakareba isingagadzirise nyaya yekuramwa mabasa kwana chiremba. Crisis in Zimbabwe Coalition yaburitsa gwaro ichiti iri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nehurumende zvokumhanyira kuda kudzinga vashandi vanenge vachiramwa mabasa nepamusana pekutadza kwayo kubhadhara vashandi ichiti izvi zvave kupinza upenyu hweveruzhinji patambo. Nekune rumwe rutivi MDCT yakurudzirawo hurumende kuti iwedzere vana chiremba nevashandi vose vehurumende mari dzemihoro. Bato iri rakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindire munyaya yavana chiremba iyi uye kuti hurumende ikoshese kodzero dzevashandi sezviri mubumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kuyambira kuti vashandi nyika yose vachakanda mapadza pasi mugore dzvara 2019 kana hurumende yavaEmerson Mnangagwa ikakundikana kugadzirisa matambudziko mune zveupfumi ayo anonzi asunga nyika mbira dzakondo. Mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa vanoti vachatora matano aya mushure mekurovana masoro kwakaita masangano ose anomirira vashandi ari pasi peZCTU vachiti kuomerwa kwavaitwa neupenyu ndiko kuri kuvatuma. VaMutasa vanoti vashandi vakawanda vakatarisana nekurasikirwa nemabasa nekuda kwekuvharwa kwemakambani kuri kutarisirwa muna 2019 uye mihoro yavo yaderedzwa zvakanyanya nekukwira kwemitengo yezvinhu. Vanoti mamiriro akaita zvinhu anoratidza kuti zvinhu zvadzokera kuna 2008 apo nyika yakanga yamira nemuswe. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMutasa pamusoro penyaya iyi.
Takaungana yatinoti annual retreat yemaunion ese ari mumusangano weZCTU maMutare. Vashandi vakanyunyuta zvakanyanyisa vakati zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munyika tatarisana na 2008 scenario. Saka vashandi vakati musangano wavo wevashandi ngautungamirire kuti vashandi vambomire kushanda vachiratidzira, tichionazve kuti mari inotambirwa nevashandi yapera simba zvakanyanyisa. Vashandi vazhinji vari kushandira bedzi mari yemabhazi yetransport. Saka zvinhu zvese izvozvo zvakapa vashandi kunyunyuta vakati musangano wavo weZCTU ngauchitungamirire kubatanidza vashandi vese vari kuZCTU nevasiri kuZCTU maunioni ese anofanira kubatana. Saka vese vatoda kuvakokorodza tibatane kamwe chete kuti hurumende igadzirise zvinokuchimbidza, asi yega ichagona kugadzirisa. Tinoda kuti vauye padare risinei zvakanyanya-nyanya nezvematongerwo enyika, asi rekugadzirisa upfumi. Asi mukugadzirisa upfumi imomo muchazototaurwa zvezvematongerwo enyika, nokuti ndokune dambudziko huru.
Saka munotarisira kuti munge muchisangana riini?
Iko zvino kusangana kwakanyanyisa kune isusu hakusina zvakanyanyisa. Taakutokurudzira vashandi kuti vagadzirire, nekuti vashandi vakati isu tironge kuti vanhu vaungane. Asi hurumende kana ichida nokukurumidza, inofanira kuti idaidzere dare reTNF, Tripartite Negotiating Forum, nokuchimbidza.
Saka kuramwa mabasa oku kunotarisirwa kutanga riini, tichiona kuti 2018 atopera uyu vamutasa?
Isu zvino tatotanga yatinoti mobilization nekukonsulta mamwe maorganization asiri kuZCTU, nokuti zvatinoita isu maunion nyaya haitangiri kumusoro. Sezvendataura zvaizvo, takatenderana nenyika yese tichitaura nemastructures edu ese, mastructures emadzimai emayouth nemamain structures ese, tikawirirana kuti panoda kuti paitwe action. Tikazounganidzazve mapresident nemageneral secretary emaunion ese ari muZCTU tikawirirana. Saka taakuenda panext stage yekuti kubva izvozvi maorganization mazhinji achivhura, tiri kutanga kuunganidza mamwe maunion asiri muZCTU, tichiunganidza maprogressive movements ese anomirira kodzero dzemunhu wese ari munyika ino. Tobva tatanga kuwirirana kuti tiri kuenda negwara ripi, uye tichikonsulta kuti tinotora musupi, tinotanga papi. Asi ndinotenda kuti mushandi wese weZimbabwe kana mugariwo zvake weZimbabwe ari kuwirirana kuti zvinhu zvaakuda kuitwa nokukomita.
Vanga vari mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vachitaura vari parunhare neStudio 7. Ongororo ichangobva mukuitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI inoratidza kuti veruzhinji munyika vanoona masoja nevashandi vemubazi rezvedzidzo sevasina uori hwakanyanya kana zvichienzaniswa nevashandi vemamwe mapazi ehurumende. Gordon Mangudla anotipa nyaya iyi.
Zvakabuda muongororo iyi yakaitwa muna Mbudzi zvinoratidza kuti zvikamu zvinodarika makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvinoti uori hushoma muchiuto nemubazi rezvedzidzo. Mukuru weZDI Dr. Pesai Rwanya vanoti zvikamu makumi matanhatu nezviviri zvivakabvunzurudzwa zvinoti mapazi ese ehurumende ane uori, asi uori uhu huri nani mumapazi maviri aya.
Zvisinei nokuti kunombotaurwa nyaya dzokunana dzinse, but education sector yese tichitarira tichibva kuna Namurambinda, kuna Nacholocho, kumaruzevha muno mutown, vanhu vari kuti they are satisfied neservisi yavanopiwa nevadzidzisi, neservisi inopiwa vana vavo muzvikoro, nekuitwa basa kunoitwa nevadzidzisi. Even zvinhu zvakaoma, but vanhu vari kuti service yemueducation sector iri pamberi. Then kumilitary, vanhu vari kuti masoja varank and file usingatariri the military elite kati vakuru vakuru. Masoja haiti zvekurapshini, vari satisfied kuti ine actually army ine 57%.
Varuhanya vanoti vanhu havana ruzivo rwezvinoitika muchiuto, uye vanotya kuongorora mashandiro emasoja. Vanotiwo tsvakurudzo yavo yakaburitsa pachena kuti mapazi ese ehurumende kusanganisira mapurisa ave kutya mauto, zvekuti mapurisa akawanda ave kutya kuita uori. Zvichitevera Operation Restore Legacy iyo yakabvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro gore rapfuura, asi vanoti tsvakiridzo yavo yakaburisa kuti mumahofisi anopa zvitamba zvekuchaira dzimotokari nemapasipot havana matyira, uye vari kuenderera mberi neuori. Pavanhu vese mazana mashanu nevanomwe vakabvunzurudzwa mutsvakiridzo iyi, makumi mapfumbamwe nevatatu vakati hapana chashanduka muvid. Kumahofisi anopa mapasipoti nebazi rezveutano ndimo munonziwo mune uori, uye hamuitwe basa nemazvo.
Asi judiciary iri pamusoro, iri kunzi kunana majistrate courts kunana high court kune corruption yakaoma, ndiwo number 3 tatizvo vid registrar's office kouya iyo judiciary kouya health kuri kunzi kukuwa abantu ari kuti service iriko iripuwa unomira mahours akawanda ende zvinobudamo ponungo chiseviswa hazvina kubuda zvakanaka.
Mutauro weChrist Coalition Zimbabwe vatavani moyo vati vanobvumirana nezvakabuda mutsvakirizo yeZDI vachiti ichokwadi kuti hautori chitamba chekuchaira motokari kana usina kubvisa chioko muhomwe.
Nekuti ukaenda kumapazi maviri aya zvokwadi unobva ipapo waamurombo, nekuti vanenge vakuisvina kunge tauro vachedza kubuditsa makobiro ose ari mupoketi mako kuitira kuti mari iyi iende kwete muhurumende asi mumbudu dzevashandi vehurumende.
Varuhanya vanoti vakawanda vavakabvunzurudza vakabudawo pachena kuti vanoona sekuti hurumende yava munangagwa haina zvairi kuita mukurwisa uori. Varuhanya vanoti zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvakati vazhinji vese vari muhurumende iripo vakabatsirika zvikuru muuori hwaiitika panguva yava Mugabe uye havakwanisi kupedza uori. Ongororo iyi yakaitwa munzvimbo dzinoti Lupane, Gwanda, Cholocho, Vulawayo, Umguza, Masvingo, Harare, Kwekwe, Kadoma, Chitungwiza nedzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza iye zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinonzi zvatanga kunyorera matsamba kuvabereki zvichiti zvove kuda kuti vabhadhare mari dzechikoro nemari yekuAmerica chete, kwete kushandisa mabond note kana maRTGS, izvo zvopa kuti vabereki vakawanda vaomerwe neupenyu. Zvikoro zvinovhurwa zviri pamutemo musi wa8 ndira 2019. Mari iri kudiwa nezvikoro kune vana vari kumabhoarding inonzi inosvika zviuru zvitatu nemazana mashanu emadhora, uye zvikoro izvi zvinoti zvinoda imwe mari yekutenga zvikwanisiro inosvika zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica. Masaisai Primary School iri kuWestgate muHarare inonzi iri kuda mari inosvika mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kubva pamadhora ekuAmerica mazana masere. Zvimwe zvikoro zvakaita seBryston Primary zviri kunze zviri kuti munhu anobhadhara zvakapetwa katatu kana achida kubhadhara neRTGS. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo, asi vakambozivisa Studio 7 kuti hazvisi pamutemo kumanikidza vabereki kubhadhara madhora ekuAmerica chete. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avanodzidzisa paMetropolitan University kuJohannesburg muSouth Africa vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zvave kuitika zvekuti zvikoro nevemabhizimusi uye mamwe makanzuru vave kuda dhora rekuAmerica kuratidza kuti nyika yave kudzokera zvishoma nezvishoma mukushandisa dhora rekuAmerica chete.
Takutasanya hapa ndeye kuti tingati nyika yava kuita re-dollarization here, yava kudzoka here back kunoshandisa US dollar kana RTGS ichikushanda here. Mubvunzo ndeye kuti nyika iri pa yakagara pawo tingati sitting on the fence pachirongo haina nzira yakajeka yekuti vari kushandisa US dollar here or RTGS or haikwanisi kubva kuti nhase company or se organization isusu tava kushandisa US dollar saka zvikuitikane zvekuti company yoga yoga kana kuti organization yoga yoga vari kusanganisa kuti US dollar kana kuti RTGS asi chidokwa dokwa chine maorganization ese ndechekuti vanondoshandisa US dollar havasi kuda kuripwa nematransfers kana angava mamobile transfers kana kuti angava maRTGS
ko sei vari kudaro
nekudambudziko riripo nderekuti vakarepwa nemari matransfers havazokwanisi kuzowana US chairo chairo rakakosha rinovabatsira kuti vatenge zvinodikanwa pakuranwa kwemaorganizations avo mukaenda kumaschools vanotenga stationary vane zvavanoshandisawo chino nechino chinodawo foreign currency kusevhisa mota dzekumaschools kuda foreign currency kumauniversity kuda foreign currency makambaniwo anoda foreign currency vesiti tanzo vanoda machemicals anoda foreign currency
kose vasiri kuti tipei dhora rekuamerica kana zviri izvo zvapo
dambudziko riri kunesa vesava kuti vanyatso kuti dyo kuti vashandise chii maus chete mutemo uripo unonzi bank use promotion act mutemo iwoyo imhosva kuti kambani irambe payment inouya netransfer tingati pachirungu three tier pricing system unorwisa three tier pricing system kuti mutengo weRTGS imari yakati mutengo weEcocash imari yakati mutengo weUS imari ndo chinorwiswa nemutemo iwoyo weBank Use Promotion Act saka hakuna kambani yakasununguka kuti ingotoda maUS chete pamusoro pezvo kunze kwemutemo dambudziko riri kuitika munyika nderekuti vashandi vazhinji kusiya kwevashoma vari kumaNGO nekumadevelopmental partners ana UN vari kutambira mari maRTGS saka dambudziko riripo nderekuti makambani vakada kuti 100% US hazvizogoneki kuti zvikwanise kubudirira nekuti mateachers macivil servants semuenzanidzo vanoenda kupi mari iyoyo
muzvinafunda Gift Mugano vanodzidzisa paMetropolitan University kuJohannesburg muSouth Africa vachitaura parunhare naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Varimi wakawanda mudunhu reMashonaland West nemunyika yose vanoti gore rino zvinhu zvakaoma munyaya dzezvekurima. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda ava vanoti zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti kurima kuvaomere inyaya yekuchinja kwemwaka wekurima, kushaya mari yekutenga mbeu nefotereza, kumanikidzwa kutengesa zvirimwa nemari iri pasi pamwe nekurima nemombe, izvo zviri kuita kuti gohwo ravo rirambe riri pasi. Mumwe murimo wekuchegutu vatekishiwa mari rimba vanoti kushanduka kwemwaka kuri kuita kuti vasakohwe pakuru nekuda kwekushaya mvura inovakwanira.
Tine dambudziko remvura, mvura hatina, saka tichinge tisina mvura manje zvinhu zvedu zvinosimuka zvakanaka, zvakuda kuti zvichinobereka livhe kuti zvichibereka paya paya mvura inomva yaita shoma yomba ya zvinomba zvatadza kusimuka nekubereka zvakanaka totova nelosi.
Vamaririmba vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro gore negore kudhura kwembeu nefotereza.
Kukwira kwakaita mafertilizers kwakata affecta bozi. Fertilizer taiwana nema $15, $20. But now uri kutora bigger fertilizer ne $50. Saka $50 iyaya inifana kunge ichibva pambeu yaunenge waisa mumunda. Iyo mbiru mumunde yatodhakwa haina chai chakwanisa kuti ikudzorere peki. Saka wakupinza roko muhomwe, muhomwe yagara yakaboka isina chainani, isina chainacho.
Mumwe murimi vari mijopiri vanoti varimi vari kushaya mari yekutenga mbeu nefotereza zvekuti vave kutotengesa midziyo yavo kuti varime, sezvo mabhanga asingape varimi mari yekurima nekuti vanenge vasina matitle deeds. Vapiri vanoti hurumende inofanirwa kuita bhangi revarimi rinopa varimi mari vachizodzosera nemutengo kana kuti interest yakaderera.
Kuti tiite chinhu hatisi kusenza muridziuda kurarama, unototengesa chimwe chinhu chaungagara uinacho kana propati yako wavangaima cheya wotengesa kuti utowane kustata.
Kututi ama yangu, ama yao miruwa isina mara. Ah, mabengi maji ya collateral. That's the problem. Saka government ipachayo, inofana kuita ma financial institutions, pay ma banks, akamirida la. Hasinga kwa niso kuataja zunu, shaka nyanya zunu, umira uchi umbari mevaru kutanga.
Vapiri wano chukurima ne mwombe kumeita kuti vasari menjimba ya kakura, we ifurine ngerisina kunyasuri mngase zunu ita tirakita. Vapiri wano jipane kuti urumende ipe munu tract yake inofanirwa kupa vagari vedunhu rimwe chete tirakita kuitira kuti ishandiswe nevarimi vakawanda mombe dzoita dzemukaka.
Tirakita yakanaka haina mboibani nekuti panapa ivhu rinere haridi mombe kudzisunga dziri mbiri dzinogumadza kakutarisa nekuti rinorema mushini ndounodiwa papi unodiwa ipapapa.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanowirirana nevarimi vakawanda kuti kurima netrakita kunoita kuti vakohwe pakuru kudarika kurima nemombe. Vachitaura pamusangano wenhengo dzavo kukariba apo vaitsvaka rutsigiro musarudzo, vachamisa vakati vanhu vanofanirwa kupiwa matrakita ekurimisa nehurumende kuti vakohwe pakuru.
Kumaruzevha uko vanhu chiregai kurima nemombe, chiregai kutora mombe muchitora mukaka, ingai munorima nematrakita. Trakita pevillage handiti vakazvita majute roaster. Kwenye zokunjarama mjidonza ne magejo is antiquated, is arcade. Izo wakati za urumende yenye yaka daka njika msoro. Jafana kumuva from subsistence agriculture to commercial agriculture. To increase a yield per hectare, handizwe.
Nengwe paramende yaka mirira Norton uye vachirima kuhurungwe vachemba muliswa. Wanoti urumende inofanyiru wakupa vari mimbeu nefotureza nguwa iripo uye kuchivanu. Wasapinde muminda mevamwe vachikanganisa kurima nekuda kwezvo matongerwo enyika. Vamuliswa vanoti kupindira muminda ndizvo zvezvimwe zvinopa kuti mabhanga asape vari mimari.
Urumende ipi vanhu fertilizer nenguva. Chero komandi agriculture hii program ya kanaka inonange yo wachi wakapi wa minda. Chero mabanki ye muno mumunyika. Tisingatare kunze haa kupe mari kana wachi wana hondo zichitika pa munda. Nekutu wano zoluza mari zao. Saka tofanga itine confidence ye mabanks kutitiwane mari.
Apo gorela 2018 wala kupera varimi wakawanda wano turumende inofanyiru wakuchinja maitiro ayo mugureja kuitira kutinyika iwane gora kanaka. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Tombonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 pasocial media.
Tikadiko mashamarari vedu vestudio. Ini ndine urombo kuda kuvatungamiriri vedu ava. Vanotaura nyaya dzenguva yakare dzana mugadzidzi tisinei nazvo tisi chatoda avo. Vakaafa musiwa wanenge vaburitsiri vakapfurwa nani. Kutuwa kutu kutikani kutuwa kutuwa chokwadi.
Magadi kutuwa ingi mwuri ya Zimbabwe. Zitande marume Brighton. Na yo Christmas na yo New Year. Ndote nda msara mwaru tumichafamba shwa kanaka kusukati ashika patu uda kutishike. Ndote wa sara ini mfaro mkuru wakawandi sastereki. Fambi shwa kanaka ne Christmas ne New Year. Kuru wakiti kushoma. Zika kama mwini wano wangu panjumbo yenye ajena hapa pangala cheno ufapa anoti Ashley Alphonse Marime na Davis Dawishe na maini Njila na maini Ngoni kusanga sana ambia wawa na wachengeta ambia wa Ashley Madambi maini mfaruwa kanaka. Happy New Year.
Magadi iwa dikani ama munotipa na uzi nona kidza nguva dzose muchitipa chokwadi chinoitika mukati menyika yekwedu yeZimbabwe. Tinofara zvikuru nekuti munotipa na uzi dzose. Tinonzwa zvose zvamunotaura uye zvichinzwa makomenze evanhu tichinzwawo zvakare zvose zvinoitika mukati menyika iyi. Zvino inini ndoda kusapotawo panyaya yekupfurwa kwevanhu. Pari panyaya yekupfurwa kwevanhu tiri kungoti pane komishini iri kutsvaga izvi iri kutsvaga izvi zvisinei hazvo nezvese zvikunzi zviri kutsvagwa. Hapana munhu akapfura munhu kunzwe kwemasoja nekuti masoja ndiwo oga anga ane pfuti musi uyu ende ndiwo oga aibuda pachena kuti anga ane pfuti. Hakuna vamwe vanhu vangava nepfuti mutauni.
Tinotenda zvikuru vateereri veStudio 7. Musakanganwa vateereri chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. Apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino muzvipatara zvehurumende zvichitevera kurangwa mabasa kwavana chiremba vadiki. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichishuvira kuti muve negoredzva rakanaka. Ndikusiya mina Standekile Mhlanga.
soku isika tisenda baku vi.